Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechitatu, kurume 23, 2022. Makateerera kuStudio 7 nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika nebato rezanupf Emmerson Mnangagwa woita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemabi elections nemusi wemugovera. Asi bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rorambidzwa zvakare kuita musangano nemapurisa kuEpworth mangwana. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kumusangano wakakosha weNATO nhasi kunozeya kurwiswa kuri kuitwa Ukraine neRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nebato rezanupf Emmerson Mnangagwa vaita musangano wavo wekupedzisira kuchitungwiza nhasi pamberi pesarudzo dzemabi elections dziri kuitwa nemusi wemugovera. Atanga kutaura pamusangano wekuchitungwiza uyu mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga.
Tono vota zvakakwana. Chino ino vota tese zvakakwana here? Aiwa handei chinoita izvozvo. Nyika inovakwa nevene vayo. Hakuna munhu achabva kunze kwenyika Zimbabwe kuzovaka nyika ino. Tisu tinoivaka, tisu tichabvisa tsvina yese iri kuyerera iyi. Tisu tichavaka migwagwa iyi. Tisu tichaita kuti titi haiwa Zimbabwe. Kana Jehovha akaburuka kudenga anoda kugara munyika ino yeZimbabwe.
Vamunangagwa vakurudzirawo vanhu vemuchitungwiza kuti vavhotere bato ravo rezanupf.
Ikanzurudzi inoita kuti vanhu vashaye mvura ukwashikorekta marets. Ikanzurudzi inoita sezvinoita flow. Ikanzurudzi marabish haiti collect poor roads. Ikanzurudzi iyoyo tawana mukana uno wokuvhotera avo vanokwanisa kusvitsa mashoko kuvatongi kuti zvinhu zvigadzirike. Gore inouya muna 2023 tinenge tine general election. Tinenge tine general election kuti makansila ose anenge achivhoterwa patsva. Saka tine chitiko zvino mweya wasatani wakambi wauya nokuno watoti mweya waregion ngautame matiri tovhotera makansila zvedu. Tweta mea wedu we ZANPF ma kansu zedu, harare kansu, chuchunguza kansu, tayaba edu.
Vamunangagwa vabimbisawo kuti vachabatsira vechidiki vanenge vachida kuzvivambira mabasa avo emawoko.
Vechidiki tine maprograms akawanda atenge tichiita fund. Mukaita gurupu rei rechidiki mukafunga zvamoda kuita munouya neronga romusangano kana neronga rehurumende from local government yedu tinokutsigira kuita maprojects.
Sarudzo dzemabi elections dziri kutarisirwa kuitwa musi wemugovera kutsiva vakadzingwa mubato reMDC Alliance vachinzi vave kutsigira mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa uye kutsivawo vamwe vakafa. Mapurisa anonzi arambidza bato re Citizens Coalition for Change kuenderera mberi nemusangano waro wekutsvaga rutsigiro kuAirports mangwana panguva iyo dare redzimosva raturawo mutongo wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato iri wanga uchiitirwa mumusha wetafara nhasi. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mapurisa anonzi anyorera bato reCCC nhasi achiramba kuti musangano wanga uchida kuitwa kuAirports mangwana nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabhai elections dziri kuitwa nemugovera uenderere mberi. Tsamba yanyorwa nemapurisa iyi inouyawo panguva iyo mutongi wedare raMajor Street vananzi Mncuve vatura mutongo nhasi wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato reCCC kutafara uyo wanga warambidzwa zvakare nemapurisa. Tsamba yemapurisa kurambidza musangano wekuAirports iyo iri maoko estudio 7 yanyorwa nachief superintendent C Muzivi inoti mapurisa mazhinji atoendeswa kunzvimbo dzichavhoterwa nemugovera saka hapana mapurisa anozokwanisa kuchengetedza runyararo pamusangano weCCC uyu. Mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo rinofanira kupiwa mukana wekutsvaga rutsigiro sezviri kungoitwawo bato reZANU PF iro rapeta misangano yaro yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo idzi nhasi vachiti zvokuvarambidza kuita misangano izvi zvinoita kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka.
Tikufarira electoral playing field tose tinoziva kuti pane rally yange yakagadzirirwa kuti itwe kuAirports mangwana asi mapurisa ari kunzi abana kana kuti ataura kuti rally iyoyo haifanirwi kuendera mberi nokuti havana manpower. Vataura zvakare kuti masecurity reasons asi vasina kuzodudzira kuti masecurity reasons acho ndeapi.
Muzvare Mahere vati bato ravo rava mbishi kutora matanho pamusoro pekura mbidzwa kwaraitwa kuita musangano wekuAirports uyu.
Panguva ino nyaya yacho iri kumagweta vanhu vachazoziviswa kuti rally yacho ichaendera mberi here kana kuti kwete.
Vachamisa vakamborambidzwa nemapurisa kuita misangano nevatsigiri vavo kumarondera Gokwe, Binga nemasvingo asi misangano iyi yakazoenderera mberi kuBinga nemasvingo chete mushure mekunge bato reCCC raenda kumatare. Muzvare Mahere vatiwa havasi kufare nedanho ratorwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission rekubvumidza munhu mumwe chete chete paanenge pachivhoterwa anenge akamirira munhu anenge achikwikwidza musarudzo dzemabhai election nemugovera. Zeki yazivisa kuti kunyange pachibvumirwa kuti vari kuvhoterwa vave nevamiriri vanokwana vatatu munhu mumwe chete ndiye chete anobvumirwa panenge pachivhoterwa panguva imwe chete. Muzvare Mahere vati danho ratorwa nezeki iri hariwirirane nezviri mubumbiro remitemo uye vati pane zvakawanda zvinofanira kuvandudzwa zvinobata nyaya dzesarudzo. Zvisinei nekunyunyuta kuri kuitwa neCCC mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo ragadzirira zvakakwana kupinda musarudzo dzemusi wemugovera.
Musangano wakagadzirira kumaconstituency ose ari kukondestiwa zvekare vanhu vangangoda kuziva kuti maconstituency ese aya in case kune vanga vakanganwa maconstituency aya anga ari mumaoko eMDC Alliance anga ari mumaoko emafactions avo asi nokudaidzana kwavakaita long factional grounds vachidzingana kuparlamende isusu seZANU PF tiri kupinda kuuya kugadzirisa a legacy of failure yakatsiwa neMDC maguta.
Vamugwadi vatiwo bato ravo harine nemafambisirwo anoitwa basa neZEC vachiti chavo kutaura neveruzhinji kuti vagovavhotera nemugovera. Vatiwo nyaya yekuti mapepa ekuvhotera hana ruvara runozivikanwa nevatsigiro vemapato haisi nyaya nechekuita navo sebato vachiti ZEC isangano rinoshanda rakazvimirira.
Izvo zvokuti handiani achauya kuvhotesa kana kuti pepa racho ndererudzwai hatitarise izvozvo izvo ibasa reZimbabwe Election Commission saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tiri tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu kana vanhu vati havane mamwe mafungiro tichangozviona musi wa 26 March.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZEC vaJasper Mangwana avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kunyange hazvo komisheni yavo yanyora padande mutande rayo reTwitter kuti mutemo hausungire komisheni yavo kushandisa ruvara runenge ruchishandiswa nevanenge vachikwikwidza uye komisheni iyi yatiwo vachange vachimirira vari kukwikwidza musarudzo idzi kana kuti mapolling agents vanosungirwa kusvitsa nhona dzavo kumukuru anenge achitungamira nyaya dzekuvhota panzvimbo dzinenge dzichivhoterwa uye kuti vaite zvinhu zvisingazoita kuti panenge pavhoterwa nemunhu musi wekuvhota uyu pazivikanwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Dare Rameja Street Muharare, nasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso vaGodfrey Karembera, vanozikanwa nekuti madzibaba veshanduko vebato Citizens Coalition for Change, vakasungwa vachitsvagira bato ravo rutsigiro Muharare, ndokurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Godfrey Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare amai Barbara Mateko vati vakarembera, avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko, vanofanira kugara pakero yavakapa kumapurisa, uye vanofanira kunomhanyara kumapurisa kukamba yeguruve police station, kaviri pasvondo nemusi wemuvhuro nemusi wechishanu chega chega, kudzamara nyaya yavo yapera. Dare ratiwo vakarembera, havafaniri kuvhiringidza vafakazi panyaya yavo, gweta ravo vaDag Coltart, vati kunyangwe hazvo chikumbiro chavo chekuti nyaya yavakarembera iraswe chisina kubudirira, vanofara kuti vabhadhariswa mari yechibatiso.
So he will now be released. He is of course still at Parijanyatwa Hospital, but he will no longer be in under prison guard today.
Mudzimai wavakarembera amai Enya Musora, avo vange vari mudare nhasi, vaudza Studio 7 kuti vanofara zvikuru nemutongo wapiwa nedare. Vati kunyange hazvo vakarohwa zvakanyanya vave nani. Vakarembera vakasungwa nemusi wechina svondo rapfuura vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa, vachipomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa nekuvati imbwa, asi mamwe mapurisa akavaudza kuti vainge varoverwa nyaya yekupfeka zvipfeko zvebato ravo reCCC. Asi vakarembera vari kuramba nyaya iyi vachiti vakasungirwa zvisina maturo, uye nezuro vakaisa chikumbiro kudare chekuti nyaya yavo iraswe sezvo vainge vagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Asi dare harina kutambira chikumbiro ichi, uye ratambira zvakataurwa nevachuchusi zvekuti vakarembera vanofanira kutongwa sezvo paine humbowo nevafakazi zvinogona kuvabatisa nemhosva. Vakarembera vachadzoka kudare musi wa19 kubvumbi, apo pachatanga kutongwa nyaya yavo. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangudya.
Zveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevapfumbamwe, kana kuti 5429. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Uwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 wakawedzerawo zvakanyanya nezuro, sezvo vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nevatanhatu nevaviri, kana kuti 13662 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Izvi zvasiya vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi mana nematatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 3,443,832. Nemusi wemuvhuro, hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba ichienda munharaunda dzakawanda. Mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Ndizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti ibayirwa ijekiseni nyoro. Vamwe vanga vachifunga kuti ukabayiwa asi tikungonaka, vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho, unogona ngochirwara. Asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese kana pawakachirwarawo hawarwarisi zvekupinda muchipatara, hawarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa. Ndo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro. Saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onaika zvatogara ichikutaura izviya, dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo, mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster, zvinenge zvichifamba sei papa?
ndizvozvo zvinoto zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo. Ini munotoziva kuti patakatanga tichingobayira nhomba yekutanga nhomba yechipiri, asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichivakangokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhomba yechitatu. Zvakangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu, ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi, kuti gore negore unogona kunga uchitofanirwa kubayirwa futi. Panikaiwa na flu waya, munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore. Ndokutoti booster ring kwacho kwetiri kutaura ikoko. Dai zvainzi unongobayirwa gore one, hauchazombofa wakabayirwa zvakare upenyu hwako hwese. Ndokutaura kuti hapana booster. Asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotekwa kwaunenge wakaitwa kunenge kwakunga kupera, saka unofanirwa kubayirwa futi imwe nhomba. Ndo booster inotaurwa iyoyo. Asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vakairwe nhomba yekutanga nhomba yechipiri ndo yatiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa, kana futi kuti avo vanenge vafanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo booster ndavauye futi tinongo vabayirawo.
Saka nhomba dziripo, vanhu ndo vari kutoita havasho.
Nhomba dziripo zvakanyanyisa. Isu sekuziva kwamunoita patakatanga chirongwa chedu chevaccination muna February 2021, hatina kumiramira zvaiita dzimwe nyika masora tichambomira tichatozopuhwa nana nhingi tichazodai akwete kwete hama neshamwari. Takatoisa mari dzakati kuti pasaidi sekutaura kwatinongogara chichiita, yatopfuurikidza $100 million yatashandisa kungotenga mavaccine chete. Pane zvimwe mavaccine edu akawanda etinawo etiri kushandisa hatisi kumboona tichitadza kuzobayira vanhu, tiri kuda tichibayirikana mavaccine tinawo. Vanhu havasi kungouya zvavo, kwete nekuti havasi kuda kubayiwa. Tinotoziva kuti pane kamwe kastadhi kakaitwa kanonyewe PEC kana kuti global team here inoongorora zveCOVID-19 muna September 2021, ichibvunzabvunza muno muZimbabwe ikaona kuti over 92% vanhu vari kuti vaccine kana riri point inoda, asi hawasi kubuda muZimba kana kuuya, nekuti hawasi kufunga kuti chirwere ichi chakanyanya kusimba zvekuti chinge wakanganisa. Iye atinoti risk perception yakadzika.
Zvikamu zvingani kubva muzana?
Yakaonekwa iri only 25%. Saka kana munhu achifunga kuti hapana zvandinoita nechirwere ichochi, kana pari kuti vaccine kana riripo bayai zvenyu, haanyanyovhunduka zvekuti ndandibve ndanobayiwa zvino iko zvino, anenge achifamba kuti ndichazoenda hangu next week, kana kuti mwedzi unouya. Ndo saka nhamba dziri kuramba kukwira, nekuti vanhu kana po vari kuda kubayirwa havasi kubuda muZimba, nekuti vari kufunga kuti chirwere chinenge chapera ichi.
Mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vari parunare muHarare. Asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa, vari munyori munyaya dzezveutano mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vanoti zvakakosha kuti vanhu vapiwe ruzivo rwakakwana nezvenhomba dzeCOVID-19 dziri kushandiswa munyika kuti vaite chidokwa-dokwa chekuda kunobayiwa.
Chekutanga ndechekuti tinoshuvira zvikuru hurumende kuti ibudirire mublitz yairi kuita ivaccinate vanhu vanodarika 10 million sekurunga kwavakaita. Asi chechipiri ndechekuti vaccine hesitancy yakawandisa iye zvino muZimbabwe. Vanhu vane samudza vanoita musoro mavo kana vachidecida kuti unobayiwa here nhomba kana kuti kwete. Vanoenzanisa kuona kuti benefit yacho yakamira sei tichienzanisa neuipi wevaccine. Uipi tiri kurova maside effects akashata. Benefit tiri kurova kushanda kwayo vaccine kuti ine efficacy yakadini. So some iri kuitwa musoro mavanhu inenge iri kuratidza kuti izvo maside effects akati wandisei.
Izvi zviri kubva kupi chaizvo, Dr. Madzorera?
Izvi hazvisi zvinhu zvakapublishwa nehurumende kana kuti zviri mumaofficial papers, asi zvinhu zvinokurukurwa mumaraini vanhu vachitaura. Indakabayiwa ndikazorwara chakati, indakabayiwa ndikaita chiveve, indakabayiwa ndikanzwa musoro ndikazodai. Izvozvo ndo zvakakosha zvinofanira kuadreswa nehurumende.
Asi munoona chirongwa chichibudirira here ichi?
Kubudirira chaiko chaiko pa blitz inoi, hatisizo kuita maprophets of doom, asi tichingoona zviri kuitika hazvibetseri kana vasina kuadressa vaccine hesitancy nezvikonzero zvayo. Vachangobaya vanhu kuda 1 million zvapera zvakadero. So ngava adrese shuviro zvevanhu nyaya yekuti nombai inoshanda here, nombai maside effects yakamira sei. Vachipublisha regularly, tava ne more than 1 year tichibaya nomba, tofanira kunge tane umbo wakakwana wekuti inoshanda here uyezve maside effects akamira sei.
Dr. Henry Madzorera vanga vari parunare kukwekwe. Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kuBrussels nhasi, uko vari kuenda kunoita musangano nenyika dziri mugungano reNATO. Vatungamiri ava vari kutarisirwa kunokurukura nyaya yeRussia yekurwisa kwairi kuita Ukraine yakonzera kusagadzikana pasi rose. America iri kutarisirwawo kuwedzera zvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzedare reparamende muRussia. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwawo kuti vachataura nevatungamiri venyika dzemuNATO ava mangwana vari pavhidhiyo. Patopera mwedzi hondo iyi ichirwiwa uye zvinonzi mauto eUkraine ave kutora dzimwe nzvimbo dzakambenge dzapambwa nemauto eRussia, zvopa kuti Russia ishandise ndege kubomba mamwe maguta. Iko zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti zvuru nezvuru zvevanhu mudunhu reCabo Delgado muMozambique zviri kutiza misha zvitevera kurwiswa kwazviri kuitwa nemamwe magandanga. Vanhu zvuru 30 vanonzi vatizira kumuganhu weMozambique neTanzania, uye bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri rinoti riri kutsvaga rubatsiro kuti rivape matende zvekudya nezvimwe zvinodiwa muupenyu. Komiti yeSenate inoona nezvemutemo muAmerica iri kuenderera mberi nhasi ichibvunzurudza amai Ketanji Brown Jackson kuti ione kuti votambirwa here kana kuti kwete kuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica reSupreme Court. Vakatambirwa vanenge vari mudzimai wekutanga wechitema kuva mutongi mudare iri munhoroondo yeAmerica. Kuona kukwira kwezviitiko zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzemabielections dzekugovera uno, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dziri mudunhu reNorth America dziri kubatana nhasi manheru enguva dzekuAmerica mukunamatira kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo zvisina mhirizhonga. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dziri kutungamira munamato uyu pasi pegungano rekunamata rinonzi North America pamabvi, uye dzinoti munamato uyu ndewezvizvarwa zveZimbabwe zvese zvisinei nekuti ndezvebato ripi kana kuti zviri munyika ipi. Imwe nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato uyu ndiDr. Gadziro Gwekwerere. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai Gwekwerere kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyo.
Kuchaita munamato nhasi online burikidza nezvakapfungwa na champion in chief president Nelson Chamisa pavakataura pagungano rakaitwa nesondo yapfuura kumasvingo, vachikurudzira vanhu kuti vaungane vatsanye nokunamata pazuva ranhasi vachinamatira runyararo nokugadzikana kwezvunhu pasarudzo dzichaitwa musi wemugovera. Saka ndo zvatiri kufamba nazvo izvozvo.
Zvinobatsira chinyika zvemunamato izvo zvamuri kuita? Tichiona kuti muri kunamata muri kuno kuAmerica, sarudzo dziri kuitwa kuZimbabwe.
Munamato hauna distance, there is no barrier. Kana tichitaura naMwari, Mwari vari pese kana mumvura kana popi saka kana tichinamata tinoona mata kumuziki unova Mwari kana kuti Jehovah saka vanonzwa vanogona kubata chiro situation iri kuZimbabwe isikanyengekera tiri kuno.
Mataura imi kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change Nelson Chamisa vakakurudzira kuti vanhu vanga vachinamatira runyararo. Munamato uyu wakangonangana nenhengo dzebato renyu chete here kana kuti munamato wevana vese veZimbabwe vari muno muNorth America?
Munamato uyu ndowenyika yese kana vari kuZimbabwe kana vari kunoku kana daivo vamwe vemarudzi vakadawo kutijoina zvinenge zvakangonaka.
Tichitarisa minamato yamuri kuitira nyika, muri kuona here paine shanduko munyaya dzekugadzikana?
Tirikuona paine kugadzikana nokuti kubva pangoita mirizhonga yakatora upenyu kukwekwe hatina kuzoonawo imwe nokuti isu chitere chedu tinovimba nokubhilivha kuti Mwari vanounza masolution saka kwatiri tiri kutoona zvichitotishandira nokuti pakava nekudzikama kubva pamhirizhonga imwe chete iyoyo yakatora upenyu hwemunhu.
Todzoka kumunamato uriko nhasi Dr. Gwekwerere, mungatsanangura pamusoro pemunamato kuti vanenge vachida kupindawo muminamato iwoyo vangakubatai sei?
Vanoda kujoina pamunamato iwoyu pane link yeZoom meeting yatiri kusecurata uye vanogona kuiwanawo nefenyuro yechange radio yatinofambidzana nayo saka vanenge vakangosununguka kuti vajoine kana kuti vanoda kunzwisisa vanogona kupona panhamba dzangu note 347-208-7244.
Mune vamwe vamuri kushandawo nawo here vangava vemakereke kana vemamwe mapoka nemasangano pakuronga munamato iwoyo wanhasi wekunamatira runyararo pasarudzo dzemabyelections?
Hongu tinavo, tina vafundisi zvizvarwa zveZimbabwe vanotosvika kana gumi vachange vachitibatsira nokutiparidzira uye nokutitungamirira mukunyengetera ikokoko. Vafundisi ava vanobva mukereke dzakasiyana siyana dzakafanana neUnited Methodist, Methodist nedzimwewo dzakangosiyana siyana.
Nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato wekuti sarudzo dziitwe murunyararo. Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunare kuFlorida muno muAmerica naJonga Kandemiri kuStudio 7. Chirongwa cheLife Talk Diaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika naHPM nhasi tiri kutarisa nyaya dzesarudzo dzemabyelections kumborwiswa kunonzi kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe kuSouth Africa uye zviri kuitika kuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa voita musangano wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemabyelections nemugovera. Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rorambidzwa zvakare nemapurisa kuita musangano waro kuEpworth. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voenda kumusangano wakakosha weNATO kuBelgium kunozeya nyaya yeRussia yekurwisa Ukraine. Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 23 kuMbimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala endlela eqondileyo kumbe layo. Hheyi lobu kudilimbane phakathi kasazi. Kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo yielding into ukuthi ayizanu PF.
Ibandla leZanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli athe uxhasa leli bandla.
Omunye angaba ngaphandle omunye abe phakathi kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela bangahlali bonke phakathi kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent yephathi ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi e-polling station ngokungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa kungaswelakala labo bantu lolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela efanelana.
Amabandla aphikisayo asola iCommission eZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzafunyelwa ukungena umuntu oyedwa ongupolling agent endaweni zokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba egudwini luyimpi yaseUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ibandla leZanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla ngoba kuyilo alaziyo kusukela ezalwa. Asizweni ekhuluma kulo mhlangano. Lo umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli yena obesemhlanganweni we-rally yeZanu PF namhla eHarare. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela leli bandla uchothoze ibandla le-Citizens Coalition for Change ngathi yikwehluleka ukwethulela abantu emadolobheni eliwakhokhelayo imfanelo zabo. Ngakwelinye icele umthethwandaba uvumele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube umhlangano ebeliwuvinjelwe eTafara eHarare ngesizathu sokuthi eleZanu PF lalo beliza kuba lowalo endaweni efanayo. Ibandla leli lithi lenqatshelwe njalo ukuqhuba umhlangano walo e-Airport eHarare yokusasa. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsayi Mayire utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyasola ukube livinjelwa imhlangano ngesizathu ezehlukeneyo lize livunyelwe yimthethwandaba. Uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe aliphiwe wa ithuba elifanayo elokukhankasa njengeleZanu PF lamanye amabandla. Ukuhlaziya loludaba sixoxele umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe amathuba okukhankasa engabe efana yini kumabandla wonke.
Akufanani ngicho ngoba ilizwe leli sibona ngathi kusiya ngalaba ababusayo bona beZanu PF ngabe yibo bodwa abalelungelo lokwenza zonke into zompolitiki emphakathini. Ngomlomo bayakhuluma sibili bathi hey ilizwe leli lo lalo lelungelo lokwenza ukufunayo angena eqinjini alifunayo elandela right of freedom of association. Kodwa lokho babonga ukukhuluma ngomlomo ngoba bona bazibona beyibo abanikazi belizwe leli engathi ngesilungu bathi ungathi bala ma title deeds elizwe leli ngobana leli balotha i triple c abafunda kulizwa ngalo ngisho lisetshenziswa yilabo osongqondo ngqondo babo ukuthi khangelana eZimbabwe kuminji kanje kumi kanje kodwa eqinisweni vele kabafuni yikho besuka bechitha lemihlangano ye triple c ukukhankasela lona ukhetho lolo ngomgqibelo yikho beshaya labantu bebopha labantu ngezizathu ezivele zingekho nje vele akulanto okuthiwa iyalinganiswa la akula ngitsho ngoba uzwa la zinkokheli zakhona sengitsho la umongameli lo msekeli wakhe bavele bakhuluma uhlaka olumangalisayo besethusela abantu bamabandla aphikisayo ikakhulu i-triple c labo bayakwazi bayazibonela ukuthi abantu kabasabafuni nxa abantu bengasafuni ungazi baphoqelele ukuthi benzeni asoze bavume kuzaphela kuphela umbuso kantando kayiphikiswa abantu bayawuqeda nxa bengasakufuni
sibonile njalo indodana kamuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uRobert Junior Mugabe esithi usekela ibandla lezanu PF libone ngani kwenzakalani lapho
lo ujaha umtaka Mugabe lo Robert Junior angazi kangikholwa kahle kade sibili ukuthi uzinikele kuleli bandla lezanu PF kodwa ke phela ibandla lezanu PF lilo lunya lwemamba ezihotsheni iyakwenzela okunye izanu PF ngakuphuca nje lalokho okuncane olako bawudinge lamacala bayephanda lamangcwaba balethe lokunye okuningi umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala ngendlela eqondileyo kumbe layo yayi lobu gilimbane phakathi kasazi kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo ayisiwo mabizwa abantu abantu abaselandaba lokuthi uthi Mugabe uthi Mnangagwa uthi bani abantu into abangasayifuniyo yiyele into okuthiwa izanu p f bangabuya bonke abantwana bezikhulu zezanu bayitshaya izilogani khona emhlanganweni yakhona kakuntshintshi lutho urobert junior engxenye bamcebisile ukuthi bonakala emphakathini bonakala egcekeni usisekela ukwenzela ukubana lokhu elilakho kube yizinto elizazigcina mina ngikho engingakubona nje ngoba nxa uyise wavangalene indlela engasayifuni laleyo zanu p f yena umfana lo utsho nqedilo lodwa ibandla alazi kuyazikhanyela nje ukuthi umfana laphana ucasha ngomunwe ukuthi hhayi nje ngedlulise isikhathi avikele le notho yakwabo kodwa eqinisweni uyise wafa engasayifuni yena uzayifuna njani into eyahlukumeza mhlawumbe yazabangela lokwedlula kwayise emhlabeni kangikhola ukuthi uqinisile lizaba nje lokuthi kuthiwani uzobatha gugugu abantu kuthuliseke nje bazidlele lokhu ababevele bekutholile uyise saphila
lo umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga le-CCC esixoxelayo esegwanda Ikhomishini yelawula izokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba ngosuku lokuvota ngomgqibelo ozayo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela emele oncintisayo endaweni yokuvotela i-polling agent abamabandla aphikisayo bayakusola lokhu kodwa abezanu PF bona bathi kabala nkinga ngenguquko eyenziwa ngabezek uMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo
Abezek bavize lokhu encwadini yabo abayithumele abamabandla azaphatheka kukhetho lwangomgqibelo mhla ka 26 Ndimbitho eye 2022 Electoral Manual. Umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana kuzanu PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi akubakhathazi lokho osekuvezwe ngabezek phezu kwalabo abamele babe khona bemele abancintisayo ama-polling agents.
Saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu kana vanhu vati havane mangwe mafungiro tichangozviona musi wa 26 March tinovimba rutsigiro rwatinarwo rwakakwana kuti hwine zvavo
sinalo twesikhala ngalo thina ngoba siyazi ukuthi sizonqoba ukhetho masizenza ukufunwa ngabantu nxa abantu bengaba leminye imicabango siza kubona lokho mhla ka 26 March sinethemba lokuthi lolo sekelo esilalo luza kwenza sinqobe yizo zonke izikhundla kulolu khetho rakasilando kunengi thina.
Kuthi isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, uNkosazana Fadzai Maere, uthi bakhathazekile ngokwenza kwabezeki, esithi balobufakazi bokuthi sebebhale bekhalaza ngendlela abenza ngayo.
They've also instituted new rules that don't accord with the constitution, for example, that there can only be one polling agent per candidate. We all know the huge task of a polling agent, which is to monitor. They start their work very early and end very late. It's just unsustainable, unlawful, unprocedural for one to be limited to just a single polling agent.
Sebenzisa imithetho emitsha engahambelani nesisekelo sombuso. Umzekeliso ngokuthi sebesithi bona kuzovunyelwa kuphela i-polling agent eyodwa okumela umuntu wayo oncintisayo. Sonke siyawazi umsebenzi walaba bantu ukuthi umkhulu okungakanani wokuba lilihlo lalabo abancintisayo. Baqala umsebenzi abanye bonke bengakaqali kube yiwo njalo abaphuza uqeda vele akusebenzi lokho.
Enye ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association NACORA, umnumzana Efidlela Ncube, upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kwama-polling agents lapho ukhetho luqhutshwa.
Ama-polling agent aqakathekile ekuvoteni ngokuba angamehlo alabo abancintisayo, angamehlo alabo ama-political party ancintisayo. Ngakho kumele babe khona kuso sonke isikhathi. Omunye angaba ngaphandle, omunye abe phakathi, kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela, bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka, kufanelanga kusweleke i-agent iye-party ethile kumbe i-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokuba ungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu kulula ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Asisanelisanga ukuzwa umbono wabezeki njengoba isikhulumeli kule nhlanganiso. Ukomishina Jasper Mangwana ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yabulenjini eye WhatsApp lanxa ubufakazi bebuveza ukuthi ubeseyifundile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Joe Biden weMelika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano oweNATO. Inkokheli yeNATO ikhangelelwe ukuhlaziya ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia, osokubangele ukuthi umumo emazweni amaningi omhlaba ungami kuhle ngoba kukhuphuke intengo yamafutha ezimota lentengo yempahla zonke ezitolo. EleMelika likhangelelwe ukwengeza lokuqinisa izijeziso zeNATO ezetheswa ele Russia. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukhangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yeNATO enkundleni yobulenjini be-internet emhlanganweni lo. Impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isilenyanga iqalile, njalo kubikwa ibutho le-Ukraine selithatha ezinye indawo ezasezithethwe ngele Russia. Live talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe yasabehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ithi kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abahlala esigabeni seCabo Delgado kwele Mozambique esezivalekele imizi kulandela ukuhlaselwa kwalesi sigaba ngabalwa becatsha abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Abezomvikela kwele Somalia abalondoloza umvikela esilindeni sendizamtshina enkulu yalelo lizwe esikolweni iMogadishu babikwa belisane kanzima lixuku lamadoda aze ehlomile ezama ukuhluthuna i-airport leyi izolo. Umsakazo kamabonakude we-TV ubika ukubana ababutho le-Somalia babulele abantu ababili abakade bekuleli xhulu labalwa becatsha beqembu ele-Al-Shabaab elihlasele izolo. yenhlanganiso elawula ezokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Human Rights Watch elesigodlo sayo kwele Melika ibike izolo ukubana kulamakhulu lamakhulu abantu abamabandla ezombusazwe aphikisayo ababotshwa bavalelwa emajele okweminyaka emithathu edluleyo bengaziwanga emthethwandaba, abanye behlukunyezwa betshaywa kwele Uganda. Lezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo zibikwa ziqanise ngamandla ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngomnyaka odluleyo oka-2021. Umongameli Mark Sawulile Senegal ukhuthaze abebhanga elincedisa amazwe omhlaba ele-World Bank ukuthi liphathise amazwe awezwekazi le-Afrika kuhlupho abhekane lazo ezidalwe yimpi yase-Ukraine. Lokho kuphume emhlanganweni lentethelo ezindaba izolo ngemva komhlangano ophathelane nezisebenzi wamanzi owe-World Water Forum owenzelwe esikolweni selizwe lakhe iDakar. Abantu abalemidududu bakwele Sudan abaningi babikwa bezinikele imidududu yabo kungela mbadalo ukuthi ithwale abantu ibasa ezibhedlela. Abalinyazwe ekutshengiseleni okuqhamuke ngomnyaka odluleyo abantu besola ukuhluthunywa kwentambo zombuso kulelo lizwe ngabebutho. Izithindo zemali yakwele Gipite sibikwa sehleyo kwethu sayo saya kumapound phose ngamashumi amabili 18.50 pounds nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Lokhu impi yokuhlaselwa kwele Ukraine nele Russia kwaqalisayo ngenyanga edluleyo. Ozomabhizimusi bakwamanye amazwe babikwa sebesusa izimali zabo emabhanga lakumankampani yalelo lizwe ngemva kokuqhamuka kwale impi.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube osebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngulube ukuhlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permit uthi usezaqala ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngenxa yokuthi ilizwe leli lizavala uhlelo lwama-special permits ngompalakazi lonyaka. Asizweni exoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Sisalindile abanye abambalwa embazi yasebeqalisile but abakasubmit usebenzile iprocess yakhona, so asikakwazi ama-requirements exactly ukuthi masusiyasubmitha akufunekani, so yikho lathi singani siselokungabaza okuncane, but as soon masinyane sazama ukungena.
Iye kuyinokwenza ukuthi lingani lingakaqali kanti sasingathola amaphepha angikhona kumbe kumele kuhambe njani?
Into enkulu vele ngamaphepha angikhona, i-qualifications, ama-requirements, izidingo abazifunayo. Asikalo iqiniso kahle kahle ukuthi siqualifya kuwapha ama-permits. Ngabona abantu abaningi basabanjwe yikho khona lokho.
Khona vele bafunani, bafuna ukuthi lingene kuwapha ama-visa ukuze ukuthi lihlale khona.
Ama-mainstream visas Dube avele khona, avele ngamuntu wonke, kufana lokuthi abantu ama-work permit ayabefuna ube ma-qualifications athize njengoba kukhulunywa ama-special skills kumbe ama-relatives permit, ube lomuntu omaziyo ozalana laye kumbe awomtshato, into ezinjalo. So abaningi bethu asivele kasiqualify khona lapho ngabantu ababezimele onale sasiwatholile ama-special permits, kwakube yi-amnesty nje, kwavulelwa nje wonke umuntu. So nxa sesithi siyabuyela ngale nxa bengasenzelanga okunye okungcono ukuthi basehlisele izidingo, kutsho ukuthi kuzabanzima vele.
Manje-ke nxa kungabanzima khonapho kungawoma sibili lizagcina senzani baba nkulu?
Kunzima ukuthi ngakubeka ngikuthi bhadle ukuthi sizakwenzani Dube, sizakubona sesichaphile, kodwa nxa sokuvele sokwehlule kutsho ukuthi iningi vele loba abanye sizabuyela ekhaya ngosesibadala phela ukuthi sibone sesigijimisa sihlala sesigijima silabantwana. Nxa ulapho ulabantwana usuphila illegal, labantwana ngokuthi baziphila illegal, but iningi labantu ngibona ukuthi vele bazazihlalele baphile ngempilo yona vele iphilwa ngabanye, ngoba imajority vele a good fraction yabantu bekhaya abalapha vele baphila bengalalutho.
Singathi khonoko kuhlupha kanganani Nkulube?
Kuyahlupha Dube ngoba emsebenzini kunzima ukuthi bakurejiste, loba ungaze ube nemali ukuthi ube ne-bank account kunzima. Lapho ukuthi njengoba sikhuluma ngabantwana, abantwana ukuthi baregister ezikolo kuyi-challenge, angaza registrar ezikolo maso kufika isikhathi sokubhala ama exams kuba nzima angaza abhala ama exams ngoba umthetho wa government uyala vele ukuthi umntwana angabhala angaza angabhala athola isithupha but akula wayifuata akula ndawo ayitholayo akula msebenzi awutholayo ngoba akalayo into emnika imvumo yokuphila la
singazikade sike kume njani njengoba lisalungiselele ukuthi liqoqe amaphephenu ngemfanelo singathi ngamabhenki lokho lisenelisa yini lokuthenga izinto ngesikweledi into ezinjalo ezitolo ezinkulu kuhamba njani
hayi okuningi kusesenormali kwaye kwaba lobuhicihici khona phana ngo-November kusanda ukwenziwa ama-announcement ngoba ama-announcement akhona ayengacaci kuhle kodwa after uhulumende seclarifyile amabhenki ayemukela sibili hhayi siyabhenka siyathenga senza konke siyaqhubeka ngempilo njengona yayinjalo okusalayo ukuthi nje nxa uvele uzazi ukuthi isikhathi sakho sesiphelile uyakulovalo wena ngokwakho
emsebenzini-ke lidonsa njani khonapo
le msebenzini abelungu indawo eziningi thina sinje abakasibuzi lutho kodwa uyaripota nje ukuthi lesinesinje abaningi vele kabakasibuzi lutho asazi sokusiyafika u-October November yikho kuzasipha khona but abaningi abelungu bakuthatha ngokuthi vele sizazama khona yona leyi process esizayizama I think nxa sesehlulekile yikho lapho sokuzakhanya ukuthi kuya ngaphi amakhampani amaningi asezaveza ukuthi what action abayithathayo ngoba ngicabanga ukuthi lo hulumente uzabe sebafake i-pressure njengana sikubona okwenzakalayo konke ku-ground le mthetho yephalamente bayiphasisa nansi kwenziwa ama-announcement asikawezi ukuthi ayangaphi but ayenziwa ama-announcement ngokuqatshwa kwabantu bangaphandle bantu seyafika ngale komnyaka ihafu yomnyaka uJune July sabe sesiyabe sokucaca ukuthi emsebenzini kwenzakala
ye ubuyele ekhaya ke ngikulube nanto kudaba khona ungabuyela sungaka uyabuyela usuyenzeni uyaqalisa ngaphi
sesigugile badube sizakwenzani kathi sisahlala lapha nxa ungasasebenzi sokoza sifosa ukuthi sibuyele ekhaya thina vele sebantu asesingale kuka-50 kuya kutsho ukuthi siyekhaya sizakwenzani so kumele umuntu azilungiselele but abantu abancane sinabantu abancane lapha abalama-2019 ama-teenager early 20s even abati-30s baza kuya ngabo bayahlala khona apha iqiniso nje siyalibalekela bazahlala ngoba abantu abala ekhaya kula nto abangayenza thina lata ekhaya sabe sisihanyiswa yisimo ukuthi usuhamba nje ukuthi uye lima ingadi le ulima emasimini otherwise kuyabe kungasela future
ye phose lokugcina nkulu
hhayi siyabonga babadube sikhuthaza labo abantu bakithi ukuthi bazame loba kuzima kodwa sizame uku-aplaya ngangcono uba yi-regreta usuke wazama phela singavele isishe sithedele khathana ngoba siyasazi isimo sekhaya ukuthi sinzima asithembeni ukuthi lo hulumende walapha kukhona okunye aza kwenza ngoba nangu uminista uyakhuthaza ukuthi si-aplaye akakaze atsho ukuthi xa bembuza abemidiwe iyatsho ukuthi abantu aba-aplaye
lo mnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa obexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isehlakalo esezibone owayengumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama ebaleka elizweni esiyahlala kwele South Africa nokubotshwa kukasibalukhulu wamapholisa kuyonale iviki sokuthiye iningi okugoqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bezibuza ukuthi kambe ilizwe leli elaziwa ngokuthula selingenwe yini. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khonale eBotswana.
Ukhama ukhala ngokuthi uyahlukunyezwa ngosesikhundleni khathesi umongameli Mokgweetsi Masisi. Ukhama ubalekela kwele South Africa ngomfumfunya kenye esithi impilo yakhe isengozini njalo lokhe engakaphenduki. Ngempela viki kubotshe abafowabo bakakhama ababili kukanti ngolwesibili usibalukhulu amapholisa Mnumzana Gabetz Mahope laye uthethwe ngabomthetho. Ukhama uyetheswa umlando ugcine izikhali zempi ubudlelwane bakhe lo Masisi sebaba munye kusukela ngo-2018. Uthi uyakwazi ukuthi uMasisi nguye uonge muva kokubotshwa kwabafowabo njalo sezimisele ukuphindela ekhaya.
I'm even more motivated to attend now, to return now, especially what has happened to my brothers. I need to get back home.
Umnumzana Edward Robert isikhulumiso gatsha lwabacuphi bensitha ule Directorate of Intelligence and Security DIS uthi bayenza umsebenzi wabo kwela abandlululo. I-DIS yiyo ebophe abafowabo bakakhama kanye losiba lukhulu wamapholisa.
In a constitutional democracy such as is the case in the country, institutions of state
elizweni lombuso wabantu elifana lelethu sisebenza ngaphansi komthetho. Ukhona nayo ulazo indlela zokuthola usizo uma singasebenzi kuhle.
Abe Zimbabwe kule Botswana abafana lomnumzana Gift Moyo baselibe mangile ngokuguquka kwezombusazwe elizweni leli elaziwa ngokuthula.
Mina ngombono wami ikho ngisho ukuthi ngabe bayilungisile bona vota khona ngale yangaphumeli phandle yazi yafika emathethelweni ukuze ilizwe leli liqhubeke lilizwe elidume ngokuthula nangokuzwisisana. So nxa sokusiba nje sesigcina labantu bengasaboni kahle ukuthi kade ukuthula kwakhona ke sokusiba yikuphi manje sokungene lowo ngoba sokuthi ngokuqale ngena njalo sokuthi lowo ngokuqale phuma.
Umnumzana Ntokozo Thebe uthi ngombono wakhe umongameli Masisi uzama ukutshengisa uZulu ukuthulisana lenkohlakalo. Uthi lokho kwenziwa kulelinye ilihlo kukhetho lesizwe luzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024.
Kubanjwa ingqondo zabantu for voting ngoba amavoti aseduzana. For voting the accurate person abamfunayo nge the way acting yokusebenzisa ama-powers of which we see as iBotswana peace packet yase Africa in terms of politics. But lokho abakuqalayo kanye nokuzaba nzima.
Umasisi lokhama kabakaze bephumele egcekeni ukuthi ukuthi babangani kodwa abasiki bebunda bathi mhlawumbe kuba khona ngesikhathi ukhama eseqhubela umasisi intambo zombuso ungahambanga kuhle okafaka uMangoyi phakathi kwenkwilimba. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisaRon Gwele Botswana. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngakeshukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kamoya owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla. Bayayisola abamabandla aphikisayo iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela ongu-polling agent endaweni yokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika usukume namhlanje elubhekiswe eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba ekutwini luyimpi ephakathi kweUkraine neRussia. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.